mon eram în direct cu ci rangavaci dadarica. E festivia voiente ca la omera. Nu aș n-o putea zira cu ci rășenieni sa cu sangana ne rezistenția la ca sangana naio. Și a dauna se cenieni sa cu coșa mugorele sangana va tram. Și a zis cu vanvese nema americans cu ci vanu mukasa pindira muru nende enyu munogona kupedzira mavanhu vatungamiriri vamusingafariri. Saka vanhu vane challenge yekuti varambe vachiengeja nepolitics avo, nekuti chatadzidza gore rino ndechekuti chinhu chese chinogona kungoshanduka, kunyanya isusu vanobva kune dzimwe nyika. Takatoona nhau yeimmigration yapisa mutambo.
Chinhu chamungati vakaita zvakanaka mugore ravo rokutanga?
I think chavakaita zvakanaka ndechekufadza vakavavhotera. Kune vaya vakavhotera vaTrump, aiwa vazhinji vavo vari kufara. Vari kuti munhu wavakasarudza ari kuita iye zvavakamusarudzira.
Mugore rese iri zvinhu zvamunoona sekuti vakakanganisa chaizvo?
Munoona sekunge mumwe mutauriro wavo kuti kunyange politics seye zvavakapedzisira kutaura mazuva apfuura panhau dzemaAfrican countries, language yavanoshandisa aisiye munhu ari kuda kubatanidza aiwa.
Hurumende yava kuvharwa pamusoro pokusawirirana nenyaya dzemitemo yavanoda kuisa mumatare mavo Congress. Munofungeni nenyaya yeshutdown izvo?
VaTrump nhasi ndaverengewo vachiti hapana kuvhurika kwehurumende kuchaitika kuburikidza nekusaichinjwa kwezvemitemo yeimmigration. Saka hapane basa. Chinhu chatadzidza navaTrump ndechekuti hatikwanisi kunyanyisa kupredikta kuti vachazodai.
Munoona sei gore repiriri? Munoona sokuti ivo pachavo pane zvavadzidza here? Pachavani kushandura zvinhu maitiro avanoita zvinhu here?
Vanogona kuchinja maitiro kuita guku laisenzi yakarehwa neveMDC chaiyo, kuti vachaedza kushanda pamwe chete nemadhemokrats. Asi shutdown ndinoona kunge yavavhura maziso kuti vanzwisise kuti vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka muhurumende.